Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenaudzedu dzanasi muvhuro chivabvu 29/2017. MDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai inoti urongwa hwekuumba mubatanidzwa hwemapato anopikisa huri mugwara kunyange hazvo nguva iri kupera pakatarisirwa nguva ichaitwa sarudzo gore rinouya. Vakava meya vechitema wekutanga muguta rebulawayo vanaison ndlovu vanoshaya kutongwa kwapastor Philip Mugadza kuendeswa kuconstitutional court zvichitevera kugununʼuna kwava Mugadza vachiti vari kutyorerwa kodzero dzavo panyaya yavari kupomerwa. Vagari vekudzi varasekwa vofara zvikuru nekutariswa maziso pachena mushure mekubatsirwa nesangano reLions Club of Harare West nemugovera wapfuura. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeurongwa hwemubatanidzwa hwemapato anopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page redu.